here Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC right after the international news.
Manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi kuri musi wemuvhuro chikunguru 13, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 woramba uchikwira. Vamwe vagari vekwaMarange votyira kupararira kweCOVID-19 mushure mekuungana kwevatenderi vekwaJohani Marange munzvimbo yavo vari zviuru nezviuru. Vemakereke voita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika pasina MDC Alliance nezano PF. Mwanasikana wevashakabvu Nelson Mandela naWinnie Mandela Zinzi Mandela ashaya muJohannesburg, South Africa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakwira zvishoma kusvika pamazana mapfumbamwe nemakumi masere nevashanu kana kuti 985. Izvi zvinotevera kubatwa kwevamwe vanhu vatatu nechirwere ichi nezuro. Pavanhu ava vaviri vakabva kuSouth Africa uye mumwe chete akachitapurira munyika. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vanosvika mazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 288 ichiteverwa neBulawayo ine vanhu zana nemakumi masere nevatatu 183. Mashonaland Central ndiyo ine vanhu vashoma vabatwa nechirwere ichi vanova gumi nemumwe kana kuti 11. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwechirwere cheCOVID-19 munyika wakwira kusvika pagumi nevasere kana kuti 18. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika kumazana matatu nemakumi maviri nevasere kana kuti 328. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi masere nezvisere kana kuti 88,000. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kustudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nezvina kana kuti 594,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica, vanhu vafa vachisvika zviuru gumi nezvitatu zvine makumi matatu nevasere kana kuti 13,238. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri zvine makumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 297,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni gumi nemaviri nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 12.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa uye kufa nechirwere ichi ichiteverwa neBrazil. Vanhu vafa muAmerica vadarika zviuru zana zvine makumi matatu nezvishanu kana kuti 135,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarikawo mamiriyoni matatu nemazana matatu ezviuru kana kuti 3.3 million. Pasiro sevanu wafane chirwere ichi vadarika zvikuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe kana kuti 569,000 vapora vachidarika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million. Zimbabwe iri kukurudzirwa kuti igare yakagadzirira kuwedzera zvakanyanya kwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zvichitevera kusamira zvakanaka kwezvinhu muSouth Africa panyaya yekurwisa chirwere ichi. Nezuro, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vakasimbaradza urongwa hwekuedza kudzivirira kupararira zvakanyanya kwechirwere charura pasi rose ichi. More Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaInok Dongo vati kungodzinga vakuru ava hakuna zvakanyanya zvakunobatsira sezvo paine zvakawanda zvinoda kugadziriswa munyaya dzezveutano kunyanya nyaya yemari yemihoro yavakoti navana chiremba pamwe nevamwe vashandi vezveutano. Vato Health Services Board pachayo inofanirwa kugadziriswa.
Panodiwa kuti pagadziriswe nekuti CEO handiya ibhadhara ana mukoti mari. CEO handiya ita kuti tisapiwa mari. Asi vanewo zvavaiita zvaiita kuti health delivery system tive tine frustration sevashandi. Vaikondrubhuta kufrustration.
Health Services Board yakazivisa nezuro nezvekudzingwa kwevakuru vakuru vezvipatara zvehurumende zvinoti Parira Nyatwa, Salim Gabe, Chitungwiza, United Bulawayo Hospitals uye Ingucheni. Mukuru weHealth Services Board Dr. Paulino Skosana vaudza bepanhaure Herald kuti vakuru vakuru ava vakamiswa basa sezvo bhodhi ravo riri kuda kushandura mashandiro ezvipatara izvi. Hatina kukwanisa kubata Dr. Skosana sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vati hapana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti Dr. Skosana ndivo vanoziva zvose. Mumwe wevadzingwa basa ava asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vakangonzi basa rapera sezvo bhodhi rave kuda kuvandudza zvinhu. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti matambudziko munyaya dzezveutano angagadzirisika kana Health Services Board pachayo yagadziriswawo.
Kudzinga vatungamiri vezvipatara zvikuru zvehurumende pasina kugadzirisa zvaita kuti mabasa ezveutano munyika adzikire kusvika paari nhasi uno hazvina zvazvinobatsira. Iyo Health Service Board pachezvayo haisisina kukodzera kuti inge ichitungamira mabasa ezveutano saemployer. Nekuda kwekuti Health Service Board haina kana simba rainaro, Health Service Board haisati yambogona kugadzirisa zvichemo zvevashandi vezveutano.
Chiremba vanoshanda vari kuAmerica Dr. Simbiso Ranga vati dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa inyaya yekuti vashandi munyaya dzezveutano vapiwe mari yemihoro yakafanira, kwete kuti vakuru vakuru chete vave ivo vanopora nyemba nemusana vashandi vachitambura.
MaCEO ngaatambire mari dzinoenderana nebasa ravo. Machiremba nanamukoti vatambirewo mari dzinoenderana nebasa ravo.
Pari zvino vana mukoti munyika vari pakati pekuramwa mabasa vachiti mari yavanowana haichaite kuti vakwanise kuramba vachienda kumabasa. Vadongo vati nekuziva kutambura kurikita veruzhinji munyika vakazvipira kuenda kumabasa kana hurumende ikangogadzirisa zvichemo zvavo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano uku kunonzi kwave kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vave kufunga kusimbisa zvakare kurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba kana kuti lockdown muHarare neBulawayo. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu mazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 288 nechirwere ichi muHarare uye zana nemakumi masere nevatatu kana kuti 183 muBulawayo. Dr. Ranga vanoti danho rakadai rinoda kuitwa kana hurumende yanyatsokurukura nevanhu kwete kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Varusike vatsinhirawo izvi vachiti kudzorera lockdown munyika kunowedzera kuti veruzhinji vatambure sezvo vanhu vakawanda vachizvishandira vega.
Nekuda kwemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi dzemunyika medu memuZimbabwe, tichitarisawo zvekare kuti veruzhinji vanozviitira mabasa avo emaoko. Pane kuti titi vanhu vagare zvekare kudzimba, vanhu ngavakurudzirwe kuti vange vachicherechedza maguidelines eWHO. iwo ma guidelines anotarisira nyaya yekupfekwa kwema face mask, social distancing, kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro.
Uwandu hwevanhu vave kutapurirwa chirwere munharaunda hwave kutemesa nyanzvi dzezveutano musoro, sezvo vamwe vachitiwo vanhu vari kuvhenekwa chirwere ichi munyika vachiri vashoma zvekuti vabatwa nacho vanogona kunge vakatowandisa. Vamwe vave kuonekwa kuti vane chirwere ichi vatofa. Ndakamirira Studio 7 Mobulawayo, ndini Kudzanai Msengi.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti kudzingwa basa kwevamwe vakuru vakuru vezvipatara zvehurumende munyika hakuna zvakawanda zvakunonyanya kubatsira, sezvo paine zvakawanda zvinoda kuwandudzwa zvikuru panyaya yekubatwa kwevashandi mubazi rezvehutano. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association Vainok Dongo vati kungodzinga vakuru ava hakuna zvakanyanya zvakunobatsira, sezvo paine zvakawanda zvinoda kugadziriswa munyaya dzezveutano, kunyanya nyaya yemari yemihoro yavakoti navana chiremba pamwe nevamwe vashandi vezveutano. Vato Health Services Board pachayo inofanirwa kugadziriswa.
Panodiwa kuti pagadziriswe, nekuti CEO handiye aibhadhara namukoti mari, CEO handiye aita kuti tisapiwa mari. Asi vanewo zvavaiita zvaiita kuti health delivery system tive tine frustration sevashandi, vaikontributa kufrustration.
Health Services Board yakazivisa nezuro nezvekudzingwa kwevakuru vakuru vezvipatara zvehurumende zvinoti Parira Nyatwa, Salim Gabe, Chitungwiza, United Bulawayo Hospitals uye Ingucheni. Mukuru weHealth Services Board Dr. Paulinos Skosana vaudza bepanhaure Herald kuti vakuru vakuru ava vakamiswa basa sezvo bhodhi ravo riri kuda kushandura mashandiro ezvipatara izvi. Hatina kukwanisa kubata Dr. Skosana sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vati hapana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi, vachiti Dr. Skosana ndivo vanoziva zvose. Mumwe wevadzingwa basa ava asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vakangonzi basa rapera sezvo bhodhi rave kuda kuvandudza zvinhu. Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti matambudziko munyaya dzezveutano angagadzirisika kana Health Services Board pachayo yagadziriswawo.
Kudzinga vatungamiri vezvipatara zvikuru zvehurumende pasina kugadzirisa zvaita kuti mabasa ezveutano munyika adzikire kusvika paari nhasi uno hazvina zvazvinobatsira. Iyo Health Service Board pachezvayo haisisina kukodzera kuti inge ichitungamira mabasa ezveutano saemployer, nekuda kwekuti Health Service Board haina kana simba rainaro. Health Service Board haisati yambogona kugadzirisa zvichemo zvevashandi vezveutano.
Chiremba vanoshanda vari kuAmerica Dr. Simbiso Ranga vati dambudziko guru rinofanirwa kugadziriswa inyaya yekuti vashandi munyaya dzezveutano vapiwe mari yemihoro yakafanira, kwete kuti vakuru vakuru chete vave ivo vanopora nyemba nemusana vashandi vachitambura.
CEO ngaatambire mari dzinoenderana nebasa ravo, machiremba nanamukoti vatambirewo mari dzinoenderana nebasa ravo.
Pari zvino vana mukoti munyika vari pakati pekuramwa mabasa vachiti mari yavanowana haichaite kuti vakwanise kuramba vachienda kumabasa. Vadongo vati nekuziva kutambura kurikita veruzhinji munyika vakazvipira kuenda kumabasa kana hurumende ikangogadzirisa zvichemo zvavo. Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano uku kunonzi kwave kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vave kufunga kusimbisa zvakare kurudziro yekuti vanhu vagare kudzimba kana kuti lockdown muHarare neBulawayo. Izvi zvinotevera kubatwa kwevanhu mazana maviri nemakumi masere nevasere kana kuti 288 nechirwe were ichi muHarare, uye zana nemakumi masere nevatatu kana kuti 183 muBulawayo. Dr. Ranga vanoti danho rakadai rinoda kuitwa kana hurumende yanyatsokurukura nevanhu, kwete kuita fungira mumwoyo rwendo rwembwa. Varusike vatsinhirawo izvi vachiti kudzorera lockdown munyika kunowedzera kuti veruzhinji vatambure sezvo vanhu vakawanda vachizvishandira vega.
Nekuda kwemamiriro akaita nyaya dzezveupfumi dzemunyika medu memuZimbabwe, tichitarisawo zvekare kuti veruzhinji vanozviitira mabasa avo emaoko pane kuti titi vanhu vagare zvekare kudzimba vanhu ngavakurudzirwe kuti vange vachicherechedza maguidelines WHO iwo maguidelines anotarisira nyaya yekupfekwa kwemaface mask social distancing kugezwa kwemaoko nezvimwe zvakadaro
Uwandu hwevanhu vave kutapurirwa chirwere munharaunda hwave kutemesa nyanzvi dzezveutano musoro sezvo vamwe vachitiwo vanhu vari kuvhenekwa chirwere ichi munyika vachiri vashoma zvekuti vabatwa nacho vanogona kunge vakatowandisa vamwe vave kuonekwa kuti vane chirwere ichi vatofa ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini Kudzanai Msengi
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Mapato makuru munyika anoti Zano PF neMDC Alliance ana kupinda musangano wanga wakokerwa nemasangano emachechi kuti uzere kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika zvingagadziriswa sei. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata.
Vazhinji vanga vari pamusangano vatenderana kuti tiri musituation yeemergency nokuda kwenyaya yemamirira akaita kuzvipatara munguva ino yeCOVID-19 vazhinji vari kutya kuti gadziriro yedu yeCOVID-19 inenge ina maburi kumanejewa kuri kuitwa crisis iyo yekuchipatara inenge isina kumira zvakanaka tiri kunzwa kuti pana mapositions akawanda ari key muministry yehealth asati ava filled asi tiri kunzwa kuti vamwe vari kudzingwa nenyaya iri kuitika yeCOVID ikabuda mabudira iri kuita sezvatiri kuona kuna na South Africa zvipatara zvedu zvakaita zvazvakaita izvi pangaita dambudziko guru vanhu vataurawo pamusoro penyaya yemamiriro akaita kunze enzara neurombo hwakuramba huchikura mukati menyika nyaya ine chokuita nebumbiro remutemo vanhu vazhinji vari kuti nyaya zhinji dzatakatarisana nadzo dzinogona kugadzirika chekutanga kana tikatora seriously nyaya yebumbiro remutemo timbomira kuita machanges econstitution tisati tatanga kuiapply. Nyaya yetatu yabuda inyaya yabudiswa zvikuru nenyaya vanhu vanobva kuma regions vari kuti pane nyaya dzisina kugadziriswa nyaya dzekare vataura pamusoro penyaya yegukura hundi vamwe vataura pamusoro penyaya yemaabductions vataura pamusoro penyaya even yemamwe macases akaita sana itaidza mara. Nyaya yechina inyaya yeupfumi hwenyika vanhu vazhinji vari kuti vari kuona hongu kuti hurumende iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa upfumi hwenyika but vari kufunga kuti kuisa zvigamba pabhurugu rakanyanyisa kudambuka
zvii zvasungwa pamusangano uyu
chekutanga ndechokuti panotsvakwa kuti kuvakwe nhaurirano yenyika yese tiri kutsvaga kuti tidane musangano wakati kurei unouya mapolitical parties unouya madzishe unouya vanhu vekusecurity unouya vanhu vemachapter 12 institutions unouya macivil society unouya mabusiness unouya mastakeholders akasiyana siyana
vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Hurumende svondo rapera yakapa mari inopiwa mapato ezvematongerwo enyika pasi pemutemo wePolitical Parties Finance Act inoita mamiriyoni manomwe nemazana mashanu ezviuru zvemadhora emunyika kubato reMDCT iro riri kufanira kutungamirwa namuzvare Kupe kunyange hazvo bato iri risina kuwana mavhoti anoita kuti rikodzere kupiwa mari iyi. Mari iyi yaifanirwa kupiwa kubato MDC Alliance riri kutungamirwa na Nelson Chamisa, iro rakawana mavhota akawanda anodarika zvikamu zvishanu kubva muzana zvinofanirwa kuwanikwa nebato pasarudzo kuti rikodzere kuwana mari iyi. Hurumende inonzi yakapa bato iri mari iyi ichitevera mutongo wedare reSupreme Court, iro rakati MDC Alliance harisi bato rezvematongerwo enyika. Muna Chivabvu, mutongi wedare repamusoro Justice Nyaradzo Munangati Manongwa, vakapa mutongo unorambidza hurumende kupa mari iyi kubato reMDCT mushure mekunge MDC Alliance yaendesa gurukota rezvemitemo Vaziyambi Ziyambi pamwe negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kumatare richida kuti Vaziyambi varipe mari iyi. Gweta rezvemutemo vachidzidzisa zvemutemo paUniversity of Kent kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vanoti izvi zvaitwa nehurumende hazvinyanyi kushamisa asi yakapotsa zvikuru sezvo nyaya iyi yanga ichiri kumatare edzimhosva. Ngatinzwei vachitsanangura.
Izvi zvaitwa nehurumende hazvinyanyi kushamisa asi vakaposha. Hazvishamisi nekuti ndiko kwagara kwakarerekera mhepo yacho yekuti vari kusapota vanhu vekwaMaikupe nekunana Monzora. Izvi zvagara zvichionekwa kwemavhiki akawanda kubvira pakabuda judgment yekuSupreme Court muna March 2020. Asi zvaitwa nehurumende izvi zvine kakuposha kakakuru nekuti inyaya iri kumatare. Vangadai vamira nyaya iyi yapedzwa kumatare. Zvisinei hazvo, handione kumatare kwacho kwanga kuine chimuko chinobuda, nekuti maonero angu ndeyekuti matare ari kurerekerawo kune zviri kungodiwa nehurumende izvo. Saka mari yacho yagara ichangoendeswa kuMDCT kwana Maikupe nana Vamonzora. Saka handione hangu zvichinyanya kuchinja chinhu chikuru.
Asika Dr. Magaisa, tunoona kuti hurumende yaenderera mberi nekupa mari kuMDCT iyo nyaya ichiri kumatare edzimhosva. Zvinorevei tichitarisa nyaya dzekuteverwa kwemitemo munyika?
Nyaya yokuti hurumende yaenderera mberi kupa mari iyo nyaya ichiri kumatare edzimhosva isati yapera inotaridza kuti hurumende hainei nemutemo, uye inotaridzawo kuti ivo vakapuwa mari vanozvitiwo vanhu vanotedzera mutemo, vanotedzera constitution, kungotaurawo. Nekuti dai vari vanhu vanotedzera mutemo nekutedzera constitution, vangadai vataiwa dai nyaya yadi yapera kuSupreme Court kwairi kunzi iriko. Asi zvaitwa nehurumende izvi kutoshora matare, uye kutotaridzawo matare acho kuti haana kana nendava yese, nekuti chavanenge vachingoda kuti vaite vanongoita.
Vanga vari gweta uye vachidzidzisa zvemutemo paUniversity of Kent kuBritain, Dr. Alex Magaisa, vari parunare kwakare kuBritain neStudio 7.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC-band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mwanasikana wevashakabvu Nelson Mandela naWinnie Mandela Zindi Mandela ashaya muJohannesburg, South Africa nhasi. Zindi anga ave nemakore makumi mashanu nemapfumbamwe ekuberekwa. Nepfenyuro yeSABC News yazivisa kuti ashaya ari mune chimwe chipatara asi haina kutaura kuti afanei. Zindi akaita mukurumbira wakanyanya apo akaverenga tsamba yakatomerwa navaMandela vari mujeri kuruzhinji vachiramba kutambira kurudziro yevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaPW Botha yekuti vaburiswe mujeri kana vatenda kuti ANC isarwise hurumende yeudzvanyiriri yaivepo. Zindi angaru miriri we South Africa ku Denmark. Vanotengesa zvinhu zvavo pamusika unozivikanwa zvikuru muchitungwisa unonzi jambanja vanoti vakatarisana nenjodzi yekubatwa nechirwere yekubatwa nezvirwere zvakaita sekorera neCOVID-19 sezvo pamusika uyu pasina utsanana. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamusika wejambanja sezvo pasina mvura yemupombi uye zvimbuzi zvepo hazvisi kushanda. Mumwe mugari wekuunit N baba Mtize Mtize vanoti upenyu hwevanhu vanoshandisa musika uyu huri panguva yakaomarara sezvo pasina mvura iyo iri kunetsawo muchitungwiza yose.
Mvura nematoereza tina chitungwiza yose yanetsa nenyaya yemvura. Unoita 2 weeks, 3 weeks no mvura.
Gogolo namutusva avo vane makore makumi manomwe nerimwe chete vanoti kunyange hazvo pamusika apa paine njodzi yekubata zvirwere vanoenda kunotengesera zvinhu zvavo pamusika uyu kuti vakwanise kuriritira vazukuru vavo vashanu vavakasirwa nevana vavo.
Dai vatiitirawo zvidikidiki kana kuuyawo kuzotipawo chikafu. Vazukuru ndinavo, saka tine chichemo kuti dai vangotiregerawo timbotengesawo machembere murionga ndopati kurarama napo.
Mumwe murume akaramba kudomwa nezita anoti inyasha kurarama muchitungwiza nokuti hakuna nzvimbo mumusha wechitungwiza yakachena uye kana ine mvura zvayo inobuda mumapombi.
Muno muchitungwiza muri kutorarama nyasha dzamwari mama tozvikuri kwakanaka apo zvimwe kwatarisa masuweji mazara akaita masuweji mudzimba mamunoona mune vanhu pamwe vanonzi pakatoblokwa dzimba 5-6 pasina kana neteleti avo hapana chunhu asi kanzirunzinziri kushanda muno mama tobvapozve hatizivi kuti kutengesa kwatoto kutsvagama rikuti muno mwe tonge yatiwo mhosva here torarama sei kubvunzawo mubvunzo kwamurizi mune mafambo semafambiro amaita kuda iso haakwemahondire pamahondi.
Murume uyu anotiwo munhu akarwara mudumbu anongomhanyira mumahombekombe emusika onobatsirika ikoko zvokuti vanhu vanotombodzika tsvina iyoyo votoshaya mvura yekuibvisa pabhutsu kana mutsoka dzavo.
Kutorarama upenyu hwongoti mukatarisa munhu anzwa mudumbu izvo zvimukatarisa mombe dzekufura kwedzo dzabva kureserve handizvo vanhu ivavavo vatobva kumba kudzimba dzavo nengoro dzavo teleti checho kuti aende muteleti hauna teleti anoenda kwese kwaparara ichina yakazara nyika yese ikoko kwazara wakatazi kutotamba uchifamba apa unondoitsika.
Mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust Muzvare Diana Alice Kuveya vanoti kanzuro yechitungwiza yakavimbisa kuvaka zvimbuzi pamusika wejambanja newepachigova nyika asi hapana zvati zvaitwa.
Muno muchitungwiza hatina indastri yekuti tinorarama nayo kana kuti tinoshanda. Vanhu varikurarama nekutengesa zuva nezuva. Kumamaket kwacho kunosanganisira kujambanja kwamakoni hapana pekutengesera kwese kwana chigwanyika hapana pekutengesera. Asi kanzuru yakavimbisa iri kungotora mari pachena yatisiri kuzova kuti tiri kuenda kupi. Vakavimbisa kuti vanhu vanozenge vachivakirwa pekutengesera pekuti kana kwanaya vanenge vaine mashedzi uye zvekare vachazenge vachigadzirwa matoilets.
Muzvare Kuvheya vanoti mapazi ehurumende anosanganisira bazi reutano anofanirwa kuenda kunoona zviri kuitika muchitungwiza.
Saka taikumbirisa muchitungwiza municipality, Minister of Local Government, Minister of Health pamwe chete ne Central Government kuti vapindire pamatambudziko atiri kusangana nawo muchitungwiza kuti vaone kuti tivanotigadzirira sei kuti tikwanise kwanika tichiraramo upenyu hwakanaka pasina marara mudzimba kana munzira pasina masuweji mudzimba pane pekutengesera nekuti ndopane raramo yedu.
Chitungwiza yakagara pamusoro pebhambu rezveutano iro rinogona kuputika chero nguva vanhu vakawanda vakafa. Kunze kwemvura isiri kuwanikwa mumapombi, marara haasi kutakurwa mudzimba, izvo zviri kupa kuti nhunzi dziwande munzvimbo iyi. Vanhu vakawanda vava kupona nemvura yemuzvibhorani, vasina zvibhorani vachiita mvura yekutenga kune vane zvibhorani. Meya wechitungwiza Town Council Love Momaiko vanoti dambudziko rekushayikwa kwemvura riri kukonzerwa nekuti chitungwiza haina dhamu guru rinopa guta iri mvura. Guta iri rinowana mvura kubva Lake Chivero kwokunobvawo mvura inoshandiswa neguta reHarare. Vamaiko vanoti kanzuro yavo ine hurongwa hwekuvaka musika nezvimbuzi zvakanaka kuitira kuti vanhu vashandire panzvimbo dzakatsvinda kuitira kuti utano hwavo husaiswe munjodzi. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labodi vanoti maguta ese emunyika akatarisana nedambudziko remvura. Asi Dr. Labodi vanoti makanzuro ese anosungirwa kuwanisa vagari mvura yakachena nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 pamusika wejambanja muchitungwiza ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Taba tashuka kumagume chorongwa chedu chanasi. Iwe inesu zakare mangwana. Kana mshida kututumira tsamba mbosha, zitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.